This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 5, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tamu anga ari mukomana anga ane ushingi. Tamu anga ari munhu uya angangoti muchirungu anonzi a grassroots mobilizer. Wanga asingaiti zvokutaura, waita zvokuita.
Mumiriri wedare reparamende weNkulumani vatamutsanga Mahlangu vanoshaya. Varairidzi vocherechedza zuva reWorld Teachers Day asi vachiti vakabatira hana maoko nekutya kugumurwa mabasa. Nzou gumi neimwe dzourayiwa nemuchetura wecyanide. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezveve chidiki ava vanga vari mumiriri weNkulumani muparamende vatamusanga Mahlangu vashaya. Mutoro wedwena Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vazivisa kushaya kwava Mahlangu ava vanga vachirwara nechirwere chegomarara.
Tamu anga ari mukomana anga ane ushingi. Tamu anga ari munhu uya angangoti muchirungu anonzi a grassroots mobilizer. Wanga asingaiti zvokutaura, waita zvokuita. Semukomana akakura mubato, ari founder member yebato, achibva ari mutrade union, aiti kana akuita zvemusangano, anga asingaiti zvokutamba, waita zvokuita zvokushanda.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT, vaAbednego Bebe, vanoti bato ravo rarasikirwa negamba.
Tati kurasikirwa nhasi nekuti vamashangu vanga vari mumwe wedu. Especially for organizing department yedu, a very vibrant simba chaizo chaizo munangaka simba hai tarafikira chaizo chaizo.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muprovinsi yeHarare muMDCT varaino mashaya vati kushayikwa kwaita vamahlangu kwavarwadza zvikuru. Vachichanyanya varwadza ndechekuti vamahlangu vange vasati vapedza rwendo rwavo rwekuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Kushaika kwaita vamahlangu kurutaridza kurasikirwa kukuru musangano weMDC, nokuti vamahlangu aive munhu anga ari loyal kuna president wedu, aive ari munhu aiisa simba rake rose pakuti munyika munge muine shanduko.
Muzvare Yvonne Musarurwa, avo vakashanda navamahlangu muboka revechidiki muMDC reYouth Assembly, vati gwanza rasiwa navamahlangu richanetsa kuvhara.
Inini hangu ndiri kunzwa kurwadziwa nerufu rwavamahlangu, because vamahlangu munhu wekuti kana zvinhu zvakaoma ndiye munhu aikwanisa kumira nemusangano.
Imwe nhengo yeMDC yakapinda muparamende mushure mekudomwa nebato iri pasi peproportional representation. Muzvare Susan Mutsunga vati vachasuwa basa ranga richibatwa navamahlangu muparamende pamwe nemubato ravo.
Tiri kurwadziwa tarasikirwa negamba because mahlangu he was one of the cadres, one of the members vanga vari strong.
Vamahlangu ava vakaberekwa musi wa27 kubvumbi muna 1971 vakamboita mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT kwemakore mashanu zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa pacongress yebato iri kubulawayo muna 2011. Vakazodomwa nemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevechidiki muhurumende yemubatanidzwa, vakazotsiriwa pachinzvimbo ichi navatongai Matutu. vamahlangu ndo vanga vari miriri wenkulumane kubulawayo kubva muna 2008 kusvika vazoshaya nhasi vasiya mudzimai Brenda Zaranyika nevanakomana vaviri vanoti Munyaradzi naZivusiso uye vanhu vakaungana panhamba 15053 kunkulumane 12 mbulawayo urongwa hwokuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa ndakamirira Studio 7 muHarare ndiri Thomas Chiripasi.
Sangano rinoongorora nyaya dzezveutongo hwejekerere muAfrica reThe Ibrahim Index of African Governance richitungamirwa neshoroma vamo Ibrahim rinoti zvinhu muZimbabwe zviri kuita zvichiita nani kubva muna 2011 kusvika pari zvino. Zimbabwe inonzi yakaita zviri nani munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye kodzero dzemadzimai uye nyaya dzekugadzikana neutano. Mukuzeya nezveongororo iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rezvekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch.
Ndizvozvo kuti pane kuitwa kuri nani tichifanira kurangarira kuti Zimbabwe yanga yakaondomoka yakaenda kumawere chaiko. Saka zvireve kuti iri kuenda mberi zvenyika isiri mukati mehondo. Hapana zviri kuitwa zvine kumeso asi pane mucherechedzo wekuti senyika yakarasikirwa nemakumi maviri emakore ebudiriro yatangazve zvishoma nezvishoma kuita zviri nani.
Asi munoona zvinhu zvichizogadzikana here mune ramangwana?
Hapana chiedza chiripo nekuti munoziva kuti dambudziko riri kuZimbabwe nderekuti hapana anoziva kuti mangwana ndiani anenge aine matomu. Vamugabe havasati kutaura zviri pachena kuti zvionekwe. Ndo dambudziko guru renyika rekuti hapana kugadziriswa nyaya yemunhu achatora masimba kubva kuna vamugabe kuzani PF kupati kwavo zvese nekuhurumende. Ndodambudziko guru rine nyika yedu iroro.
Vanga vari vadhewa mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Vemapato anopikisa pamwe nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari kushora kurudziro yegurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Juau rekuda kubatira makambani mari yelevhi senzira yekutsvaga mari yekubatsira zvirongwa zvekuendeswa kweupfumi kuvatema. VaJuau vakaudza bepanhau reHerald kuti makambani asati atevedzera mutemo wekuendesa upfumi kuvatema achabatirwa mitero yelevhi iye. Asi mutauriri webato reMDC rinotungamirwa naWalshman Ncube vakurawo nechihwai vanoti uku kuita uku kuchauraya makambani mashoma asara. Ngatinzwe hurukuru yavaita nanotungamiri Nkomo weStudio 7.
Isu semusangano weMDC hatisi kuona zviri kutaurwa navaJuau sezvinhu zvine musoro. Toona sezvokutungana kwembudzi nokuti ZANU-PF iri kuratidza kuti yapererwa kunze kuti iwane mari inongofunga kubira vana venyika inoyi. Akasike kutanga vachiita izvozvo, torangarira vachibira vanhu mari mumabhengi vachitora mari iyoyo vachizama kuishandisa zvavanoda zvisingabatsiri vanhu venyika ino. Saka zvavari kutaura hatisi kuona sezvine musoro isuzo musangano weMDC. Tiri kungoona sokuti chitsotsi icho chiri chitsotsiwo chinongozivikanwa chiri pachena kuzama kuvhara kukonewa kwavo. Chinangwa chiri chokuda kubira makambani mashoma ari kusevenza mukati menyika pari zvino. Havagoni kuti kungati kwayo unoda kufanda indigenization kumakore mangani vachibuda nemaprograms akadaro asi pasina chinobuda. Makore ose tinongonzwa nyaya dzokuti zvavanenge vaingotaura zvese zvakanangana nokubira vanhu venyika inoyi. Ende zvese zvazviri kuratidza kuti tatakamirira makore ose for 2.2 million jobs but hapana chabuda. Vakapromisa kare kuti akundomutsa industry, hapana chiri kubuda.
Saka vaJuau mungavayambira kuti vatsvage sei mari iyi vaChiwai?
In environment yemuZimbabwe haitenderi kuti vazhuwawo vaende vanonokora futi ma 10% kubva kumakambani ari kutambudzika. Vazhuwawo ngavatsvage kumwe kwavangawana mari, nokuti mari iyoyo toziva kuti haisi kushanda for empowerment. ZANU-PF ine history yokuti inotora mari kuvanhu ichitaura izvi. Inotora mari ichitaura kuti toda kushandisa izvi, but inopedzisira yava kuenda muhome dzavo vava kudya ivo kubva kuna vamugabe kusvika kuna ivo vazhuwawo.
Vanga vari vakurawo nechihwai vanove mutauriri weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vanga vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Ntungamiri Nkomo abatowo nyanzvi inoongorora zveupfumi vari Joyce Ngwenya ava vanoti danho ravazhuwawu iri harina kunaka zvachose.
Chiripo ndechekuti makambanis ari kutaurwa nazhuwawo nzhuwawo ndeapi, nokuti makambanis ari kuvhara 36% capacity yatiri kuoperata. Mitemo yelabor ipo inoto yakatotsikidzira maZimbabwean companies, ndo vanobhadhara mitero yakawanda kudarika makambanis ese muno munyika. Saka kana chitaura nezvamakambanis ari maSMEs, mainformal sector, ngava nokuti ndokwakawanda makambanis ka, izvi zvokuda kutorera makambanis agara aripo mari vagara vachinetseka zvazviratidze kuti pane ungwaru. Vanhu vezano vanoramba vachingotora ngavaitewo zvinhu zvinovaka.
Zvii zvichaitika vangwenya semaonero enyu kana vazhuwawo vakabudirira pamazano avo aya?
Chiripo ndechekuti tinoziva kuti ZANU-PF kana vangotaura chinhu vanochiita. Makambanis acharamba achivhagwa, pachaitoita misangano yakawanda yokuopoza kuti vaopoze polisi yacho. Hazvibatsire iko zvino makambanis ari kutarisira kuti vada kupinda muno vachisa mari, vachagara vari kushe kuti hatingaendi kuZimbabwe nemari dzedu, kuti kuramba kuchikutaurwa nezvekutora nezvekutora mari chete. Saka zvichaita kuti ikonomi yedu irambe ichingodzikira nenga rekuti vanhu veZANU-PF vanogara vakatakura demo chete vachitema-tema makambanis emuZimbabwe.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora zveupfumi vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunhare muHarare. Vamwe vashandi veZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vari kusevenza pakambani yeSino Zimbabwe vanoti nyika iri kushaya magetsi nekuda kwekutadza basa kwakaitwa nezvizvarwa zvekuChina, izvo zvakaburitsa mvura yakawandisa kuti zvikwanise kuvaka magwenya maviri emagetsi munyika. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mazvikokota wekuvaka anoshandira kambani yeZESA uyo asingadi kudomwa nezita anoti kushomeka kwemvura mudhamu reKariba kwakakonzerwa nekambani yeSino Zimbabwe, iyo yakaburitsa mvura yakawanda kudivi reZimbabwe kuti vakwanise kuvaka magwenya maviri emagetsi.
Takabva tasara tisina mvura yakakwana yekuti tigadzire magetsi. Asi chokwadi munhu wese anochiziva kuti mvura yakange iripo makore esaya, uyezve yakanaya gore rakapera, zvokuti mvura yedu yaikwana kugadzira magetsi asi yakabuditswa yakawandisa.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi weSino Zimbabwe anoda kuzivikanwa nezita rekuti Injiniya Shumba. Mushandi uyu anoti mvura yakawandisa yakaburitswa nematurbines akavakwa kudivi reZambia nekambani imwe chete yemaChinese iyi. Anoti manyepo kuti mvura yainge iri shoma mudhamu reKariba sezvo nyika yakawana mvura yakawanda mwaka wapera.
Kune project yekuZambia yavakaita ivo maChina vakainstalla futi maproject seyavakaita kuno Karibe yavari kuita kuno kuZimbabwe. Saka I think maybe madrafting anotenda mvura awo kuZambia side achoka ndo akakurisa asiyana neakudhara acho, cause ndo saka zvokuti mvura yakuperaso.
Vaimbove gurukota rezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vaelias Mudzuri vanoti zviri pachena kuti manyepo yekuti kushomeka kwemvura kwakakonzerwa nemvura shoma yakanaya munyika. VaMudzuri vanoti nyika yakawana mvura yakawanda zvekuti nyika ingadai isingachemecheme nekushayikwa kwemvura mudhamu reKariba. Vamwe vanoshora hurumende nokupa basa rekuvaka mamwe magwenya kambani yemaChina vachiti vangadai vakapa basa kambani yekuItaly sezvo vachikwanisa kuvaka mumvura. VaMudzuri vanoshorawo hurumende nekusave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuunza magetsi kuvanhu kana paita dambudziko remagwenya, kusave nemitemo iri pachena kune avo vanoda kuita mabhizinisi munyika kusanganisira ekugadzira magetsi. Asi hurumende iri kushinga nerekuti kushomeka kwemvura mudhamu kuri kukonzerwa nemvura shoma yakanaya mwaka wapera. Pari zvino maturbines matatu ndiwo ari kushanda. Kaliba Hydro Power Station ine maturbines matanhatu. Mutauriri wezesa vafula dikwasira vakatoudza Studio 7 kuti kusanaya kwemvura ndiko kupa kuti magetsa anetse.
Kuti kuti kuzvipa kwemagetsi kunenge kwatezere zviri kukonzerwa nekushamisa kwemvura yatinoshandisa kuti testi chikuru chekariba zvamunongoziva makegero akapera mvura haina kunyatsana zvakanaka.
Kambani yemachina yesino Zimbabwe iri kuvaka mamwe matebines maviri ayo anenge akazvimirira ega. Ndakamirira Studio 7 kukariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Nasi varairidzi vemunyika vabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day. Panguva iyo varairidzi vakabatira hana mumaoko vasingazivi kuti remangwana ravo rakamira sei sezvo vari kutya kumiswa mabasa. MuZimbabwe varairidzi vanotarisirwa kucherechedza zuva iri pamwe nekuita mhemberero musi wa16 mwedzi uno, apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakambovewo mudzidzisi vachataura kuvarairidzi. Sangano reUNESCO rakabatana nehurumende pamwe nemasangano evarairidzi ndo vanonzi vari kutungamira urongwa uhu. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti chiri kurwadza varairidzi ndechekuti vari kucherechedza zuva iri vachishungurudzwa nevashandi vehurumende vari kutenderera muzvikoro vachiona mashandiro ari kuita varairidzi. Gore rino dingindira rezuva iri rakanangana nekupa masimba kuvarairidzi pamwe nekuvaka nekuchengetedza hunhu muvanhu, kana kuti empowering teachers building sustainable societies. Ngatinzwei hurukuru yataita navamajongwe pamusoro penyaya iye.
MuZimbabwe muno tatatarisira kuti zuva iri riendeswe pamberi nepamusana pekuti musi wa16 ndopatati tichazoita gungano guru rinova ratanga richitarisira kuti richaadreswa naPresident Mugabe. Kanova kanenge kari kekutanga munhorondo yeWorld Teachers Day kuti isu timbosanganawo naticha mukuru wenyika ino ende ambotiudzawo maonero ake paeducation nekufamba kwataita, chinova chinhu chatakatarisira zvakanyanya.
Ko iye nhasi mukutaura here kuti hapana zvamaita kucherechedza zuva iri?
Hapana zvataita nepamusana pekuti kwese kwatiri mariro vanhu vari kungochemba, nekuti zvokwadi zvokwadi tikati ngatiunganidzei vanhu tiite gungano kana tiite mhemberero, inu muchiziva kuti mumusha menyu mune mariro. Handifungi kuti vanhu vangambozvinzwisisa. Chiripo ndechekuti hongu World Teachers Day iri kukomboreredzwa pasi rese, vanhu vachicherechedza vachirangarira, asi isu muZimbabwe tiri kuti tiri kuchema, hatina mari. Consultations dzekuvandudza dzidzo dziri kuitwa, isu sevarairidzi hatisi kudzidzwisisa, hatisi kumbokonsultwa. Kureva izvo kuti tine kutsutsumwa kwakanyanya pazuva ranhasi, zvekuti tangonyorawo mwadhi dzinova dzataisa pamadande mutande tichitaura kuti hatisi kufadzwa nezviri kuitwa kuvarairidzi munyika.
Tichitarisawo iro zuva irori rakakosha zvakadii kune varairidzi muZimbabwe?
Zuva iri rakakosha sekukosha kunoita Kisimusi kuvatenderi. Zuva iri rakakosha sekukosha kwakaita Zimbabwe Defense Forces Day kumasoja. Zuva iri rakakosha sekukosha kwebirthday remunhu wega wega abarwa. Nekuti zuva rekugara pasi wotarisa mudundundu mako woona kuti mufaro wauinawo wakawanda zvakadii, kutsutsumwa kwauinako kwakawanda zvakadii, ukama hwako nehama neshamwari wakamira zvakadii. Isu kwatiri tinoti zuva iri izuva rakakosha.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunari muHarare neStudio 7. National Parks neWildlife inoti pane nzou 11 dzakaurayiwa nemuchetura wecyanide. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri muzvare Caroline Washaya Moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Regai nditange ndichiti hongu pane nzou dzinokwana kuita idzo shanu dziri kusungidzirwa kuti dzakaurayiwa kuburikidza nemuchetura unonzi cyanide kumain camp. njime ino ndi Caterpillar. Kwa zoti zimu zino kwa na kuita izo six. Ziruku tanti wa oje kari wikano kufungi droti. Zaka uraiwa kuburikiza ni mchetira iwo yo. Izi six izi ziruku ndi sokuru ferifetu wa kujaita. Zaka uraiwa kunchumbu ino ndi Jeka Safari Area. Kumain kempu kwa ndambo taura zieja zino kwa na kuita shanu. Ziruku ndi zo izi. Zaka uraiwa kuburikiza ni kusanga niswa kwa kaitwa. Ya tinga tisauti ya ya matombo. Njiyo ya kamba ya kanoiswa. Pasi paipa ya pani ivuri ya rini. Rino tiza vire iria. Rino jiyuwa ni ndo. Ndo paraka nasanga ni zwana. Na pamwichete ni mchetu ya ula. Kumurikiza na jojo. Jojo ni kwa jekare kuti. Paka isu wa chibage. Ijo chibaba chibaku nibro. Ndo chaka senzo. Kwa tichikweze. Ndo kutizinde kunojia. Panjimbo yoyo. Tichiba za zofa. Kwa kawani kwa nzo zakafa, dunoti imwe chete ya tingati iri hazi ya tikurei, imwe iri pakati ni pakati, imwe jokare iri pakati ni pakati, kwa zotu mbiri, baka zishiri iki. Wezi mbago Parks and Wildlife Management Authority, waka kwanza kutora nyanga zenzo, zino kona kwa kuita izo 8, nukuti imezo izi yanga ichiru ikisanga saka yanga isina nanga ya kanga inadu. Tukushanda pa mwichete ne azre mapuresa kuti tifere fetenya ii jaka zama. Ati tinotenda kuti we environmental management agency vayenda kunjimbo ye kumain kempu. Waka kwanisa kuti vano suka njimbo ii yanga ya suibiswa kukulikiza ne mchetu rawe sainaidi. Paka vapasara paka chena.
Pane asungwa here kusvika pari zvino?
Hapana ati asungwa asi chitwe chikana chinge chaitika chazivisa veruzhinji.
Vanga vari mutauriri weNational Parks and Wildlife Authority Muzvari Caroline Washaya Moyo vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muNigeria vanoti zvizvarwa zvenyika iyi zvingada kusvika makumi manomwe nezvina zvakaurayiwa mutsaona yekutsikirirana kugungano repagore rehajj rakaitwa muSaudi Arabia mwedzi wapera. Vanhu muNigeria vari kuchema kufa kwevanhu ava uye vachakamirira kunzwa nezvevamwe vasiri kuzivikanwa kwavari mazuva gumi nerimwe tsaona iyi yaitika. Kumusangano wakakosha wepasi rose wezvozviwanikwa zvemumvura nemuvhuro, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vazivisa kuburikidza nemashoko avo pavhidhiyo nezvokugadzirwa kwenzvimbo mbiri dzemvura dzakachengetedzwa mumatunhu eMaryland neWisconsin. Eteki yati ndege Russia yabva kuchikora mutemo nekupinda kwayo muchadenga chayo kumugano wayo neSyria, izvo zvazokonzera kuti ndege dzeteki mbiri dzerudzi rweF-16 dziperekedze ndege Russia iyi kubuda munzvimbo iye. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaWisdom Malaya avave munyori mukuru wesangano rinomirira vanoita zvekutengesa reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Association vanoti vari kufadzwa nezvidzidzo zvavari kuwana muno sezvo zvichabatsira basa ravari kuita munyika. VaMalaya mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zviri muAmerica pasi pechirongwa chinokokerwa nesangano reGlobal Labour University. Katinzwe hurukuru yavaita naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Pare zvino ndakamirira sangano rinonzi Zimbabwe Chamber of Informal Economic Associations, randinova ndiri munyori mukuru waro. zvatadzidza tiri kuno so far ku Washington tine conference tadzidza vanhu vachikurukura zvinhu zvavakaona kana kuti zvavakaita ongoro kana tinoita research pachirungu maringe nenyadze vashandi nematambudziko avari kusangana nawo mukuunganidza vashandi kuvareverera kodzero dzavo zvichisangana nehurumende dzenyika dzakasiyana siyana nevane mari kana kuti maemployers kuti matambudziko aya ari kuita sei vashandi vari kudzvanyirwa zvakadini uye tingasangane sei kuti tibatsirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe munyika dzakasiyana siyana saka tichazoenda kunonzi kuPenn State University kwatichanowedzera kudzidza kekare tichipananawo mazano ekuti tinganobatsirana sei kuti vashandi venzvimbo dzatinomiririra kodzero dzavo tikurukure nevenyika kuti kodzero dzavo dziremekedzwe
zvingagadziriswe sei kuti mune ramangwana tionewo zviri kune dzimwe nyika kuti vanotengesa mumigwagwa kana munzvimbo dzavanenge vapiwa nehurumende vawanikewo vachiwana cheruviro iyo hurumende ichifara nemabasa avanenge vachiita zvinogoneka here zvitakatarisa Zimbabwe
isusu seorganization ndozvinhu zvatiri kushuvira kuti zvinge zvinoitika kuti pave nehurukuro pakati pehurumende unese vanhu vanomirira vanhu vemabasa emaoko aya kuti vanzwisise kuti vanhu vemabasa emaoko mabasa emaoko avari kuti inyaya yekuti nyika yedu haina mabasa pari zvino saka vanhu pane kuti vapinde mumugwagwa vachinoba vari kuedza kushandisa maoko avo kuti vararame mhuri dzirarame ende mukatarisa vazhinji vari mumugwagwa madzimai vamwe vane vana vacheche saka ndopamunobva maona kuti shungu dzavo ndedzekuti mhuri dzirarame hakuna chimwe saka tiri kuramba tichingoitawo hurukuro nehurumende kuti vave vanosvika pakunzwisisa kuti nyaya iyi ndeyekuti vanhu vararame nokuti nyika yedu haina kumira zvakanaka maringe nezveupfumi asi dambudziko ratiri kuona nderekuti nyaya yacho inenge iri kubva yasanganiswa nezvematongerwo enyika zvinova zvakutipa njandaya pakukurukura maringe nenyaya iyoyo
munyori mukuru musangano rezimbabwe chamber of the informal economy associations vawisdom malaya vari parunare namavelas muhlanganyauye westudio 7 muno mudc madzimai emudhorobha remasvingo akurudzira hurumende kuti ibvise mari inobhadharwa nemadzimai akazvitakura kuti vakwanise kusunungukira muzvipatara vachiti havasi kukwanisa kubhadhara mari iyi izvo zviri kukonzera kuti vazhinji vavo vasunungukire mudzimba
madzimai akawanda nhasi audza nhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemari neupfumi hwenyika mumasvingo pamusangano wekugadzirira bhajeti regore rinoya kuti hurumende inofanira kubvisa mari iyi kubazi rezveutano nezvekuchengetedza kwevanana vanhukadzi vati ivo zvipatara zviri kubhadharisa madzimai akazvitakura mari yakawanisa iyo yavasingakwanisi nenyaya yekuoma kweupenyu zvikonzerwa neupfumi hwenyika hwakaondomoka mumwe mudzimai wekumasvingo amai tsitsi muonda vanogara kwamucheke vanoti ivo zvipatara zvinobhadharisa mari yakawandisa izvo zviri kuita kuti vasunungukire mudzimba
tiri kuti vanhu veparamende vauya nhasi vawanike vachidzokera kugavhenmendi vakwanise kundobvisa mari iyoyo yematernity fees yavakaisa inodhura nekuti hatikwanisi kui hatisi kuikwanisa kuibhadhara mari yakawandisa tinobhadhariswa ma$80 kuti tikwanise kuzvarira muchipatara zvakanaka kuti vana vedu vaitewo utano asi totopedzisira taakuzvarira mudzimba dzedu nekushayikwa kwemari iyoyo
madzimai aati zvipatara zvinobhadharisa mari inotangira pa60 emadhora kusvika pa70 inova yakawandisa mamwe madzimai atiwo nokuda kwekuoma kwakaita upfumi hwenyika madzimai mazhinji haaendi kumabasa pamwe chete nevarume vavo izvo zviri kuita kuti vasawana mari yekubhadhara mari yezvipatara amai Janet Gumbo vakati nenyaya iyi madzimai akazvitakura ane utachiona hweHIV neAIDS ave kutapurira vana vavo nenyaya dzekusasunungukira muzvipatara
edu yekuti nyika inzi nyika vanhu vanenge vachizvara vana nogona kuva nechigwara ndoita nhumbu yangu kuti hazvire kuti munhu anogwara hazvari ndoita nhumbu yangu ndinotya kana kuenda kuchipatara nokuti kunonzi kunodiwa $80 kugenerali ndogara nhumbu iya mwana achiri kutora utachiona hwangu ini kusvika 9 months nogona kutozvarire muzhira kana kungotozvarirawo pamba nemwana uya sina kusvika kuchipatara nekuve kuchinzi kudiwa mari saka ngakumboonekwavo kuti vadzasirewo mari yavo yakawandisa kuchipatara bhozi madzimai vese havanoda kuzvara
vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vanoti vanowirana nemadzimai aya
ndinowirana navo kuti izvo madzimai akazvitakura havafaniri kuchanjiwa mari iyaya takabvira tichitaura kare tikatomboita urongwa hwekuti madzimai ese muzimbabwe asununge pachena pane mafans akati kuti akambosetwa up makore apfuura mashomananaya kubetsera madzimai kuti vawane rubetsero pachena kana vakazvitakura iyaya toramba tichisimbisisa hatikwanisi senyika kuramba tichibhadharisa madzimai akazvitakura zvinotikostira zvakawanda panyaya yeutano hwevanhu panyaya yeupenyu nivapikiwa na mazimai akawanda ni magaya izozo.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezo utano Dr. David Paranyo hata kutitinzwe divirawo ni zenyea ii. Ndaka mira Studio 7 kumasingondini country Maramba.
Musakangana watereri kuti muchirongwa chedu che Live Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kusiya basa kwa vakadzi Dube kuzifa. Tashika kumagume chirongwa chedu asi tokupai musoro wenhau. Mumirire dare reparamende Mukulumani vatamusanga mashangu vanoshaya. Tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana ndokusiyai moko Chris Gande na Mavlas Muhlanganya uye.